Vachitaura pagungano rekuziya sarudzo rangi rakarongwa nesangano reZimbabwe Election Support Network neZuro Manheru, mutungamiri webato reMDCT Muzvare Thokozani Kupe, vakati kunyange hazvo vaine zvichemo zvakawanda pamusoro peZimbabwe Electoral Commission, chikuru chavanokoshesa kuchengetedzwa kwevhoti uye vanoda vanhu kana kuti maelection agents maviri panzvimbo yega yega yekuvhotera munyika kuti vachengetedze mavhoti aya. Pane nzvimbo zviuru gumi zvekuvhotera uye Muzvare Kupe vakati vanoda vanhu zviuru makumi maviri kuti vange vari panzvimbo idzi. Vakati vanoda miriyoni yemadhora kudzidzisa vanhu ava basa pamwe nekuvaendesa kunzvimbo dzekuvhotera.
So what it means is that we need close to $1 million to make sure that
tinoda $1 million. Zvinhu zvakatomera, saka tiri kukumbira vese vane mari kuti vatipe kuti tikwanise kudzidzisa maagenti edu basa nekuendesa kumapooling station, nekuti zvichanetsa kana tikashaya mari.
Amai Violet Mariacha vebato reUDM vakatiwo nyaya yevachavamirira panzvimbo dzekuvhotera kana kuti maagents iri kuvanetsa uye vari kudawo rubatsiro kuti vakwanise kuendesa vanhu ava kunzvimbo dzekuvhotera.
Tinomada maagents asi hatina mari, saka tiri kukumbira avo vane mari kuti tikwanise kudzidzisa maagents edu.
Amai Melba Zapasi vehashtag 1980 Freedom Movement vakati vanobvumirana nevamwe vavo kuti mari inodiwa kuendesa maagents yakawandisa chose, asi kuti vachishanda nezviripo.
Panyaya yemapooling agents, that one sezvakaa macolleagues angu vakawandisa, we cannot finance both, pari kuda matrainings akawanda, but with the sacrifice of our people, our team, we can do it.
Amai Joyce Mujuru vakati kunyange hazvo vachida rubatsiro rwemari vachatsvaga vamiririri vanobva munzvimbo dzavanovhotera kuti vasanetsekana nemari yekufambisa. Vana ava vakashora mashandiro ezek vakati vacharamba vachishanda kuti komisheni ishandure mashandiro ayo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka. Vakatiwo kunyange hazvo mauto akaramba kuti haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, pane humbo hwekuti mauto ari kuita izvi. Amai Mujuru vakati vakatovhiringidzwa kuchitsungo kumashonaland east nevasori nevamwe vanofungidzirwa kuti masoja neZuro.
Tainyatsoona kuti people have deep fear in them, deep. Taona mota mbiri dzesilver dzeCIO dzanga dzichititreila and so on, saka zvekuti havapo, variko. They might not be physically there, but vane maemissaries avo avakatraina vari kuita izvozvo kumamisa variko.
Vana ava vakatura urongwa hwezvavachaita kana vachinge vasarudzwa, asi zvakabuda pachena kuti veruzhinji vakapinda pahurukuro iyi vanoona sekuti Zimbabwe haisati yagadzirira kuva nemutungamiriri wechidzimai. Mumwe wevanhu ava ndivatafadzwa Mugwadi, avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF.
Vana basa guru rinofanira kubatiwa nyanyanyanya nemadzimai vari kuzvikoro nevasi kuzvikoro, kuti madzimai akwanise kunzwisisa kuti donzvo rezvematongerwo enyika munyika yeZimbabwe rakanangana nei, which is development. Sasi ukautarisa mashoko anobuda mukona wamazhinji avo ese ari tingati ari sectoral based, ari sectarian, haasina zvinawo, uye mazhinji acho ane chokuita nekakurwadziwa pane paine zvavanenge vasangana nazvo mupolitics zvisinei nekunyanya nedevelopment.
Murayiridzi wepauniversity of Zimbabwe muzvinafundo Charity Manyeruke vakati zvakanaka kuti vanhukadzi vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika, asi vakati zvakakosha kuti vapinde musarudzo vaine zvikwanisiro. Vakati havaoni nyika ichitungamirirwa nemunhukadzi pakupera kwesarudzo mwedzi uno.
Ndofunga nguva yasati yakwazvo ndambotaura zviya kuti vachiri vatete, handa kuti vamboti simbei ngavazvitaurawo vega. Vakati mari hatina, kuda kuti tibatsirwe, onai panodiwa $1 million kuti paiswe mapooling agents, saka vanoda kuti vamboti sindiswei.
Vakatiwo kunze kwekushaya mari, mhirizhonga nemabatirwo anoitwa madzimai mumapato ezvematongerwo enyika zvinoderedza mikana yavo yekukunda kana kuwana zvigaro zvakawanda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.